A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 23rd, 2018. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where today we are looking at what transpired in the Constitutional Court yesterday and the expected ruling tomorrow. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome again. If you're just joining us, as we said earlier on, today we will be looking at the Constitutional Court hearing that took place yesterday in Harare and the expected ruling tomorrow. The MDC Alliance challenged the election of President Emmerson Mnangagwa over alleged fraud in the July 30 vote, which the opposition says robbed its leader, Nelson Chamisa, of victory.
And if you want to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
The MDC Alliance, a team of lawyers led by Advocate Thabani Mpofu, presented its case to the Constitutional Court yesterday, in which it challenged the presidential results announced by ZEC, the Zimbabwe Electoral Commission, that named Emmerson Mnangagwa as the winner. And the MDC Alliance says its case was based on allegations of systematic manipulation by the Electoral Commission.
And ZANU-PF's advocate Louis Uriri addressed the Constitutional Court, said a claim by Chamisa's lawyer that the numbers did not lie could be founded only on official figures announced by the Electoral Commission. He said Chamisa had deliberately chosen not to lead primary evidence because he was afraid of what was in the ballot boxes. Addressing the court, the ZANU-PF lawyer further argued that Chamisa had filed his papers outside the time frame stipulated by the Constitution of Zimbabwe.
And at the constitutional hearing, we also saw the Zimbabwe Electoral Commission's lawyer, Tawanda Kandengoni, arguing in his presentation that the MDC had no evidence to support its rigging claims and that the changes in figures made by ZEC on the numbers that were actually given to Emmerson Mnangagwa so far were insignificant and were due to clerical error.
Although the judges have 14 days from August the 10th to rule on the case and their options are to confirm the results, declare another candidate to be the winner or invalidate the results, Justice Luke Malaba told the Concord yesterday that the ruling will be tomorrow at 2 p.m. Zimbabwe time.
Yes, sir. And if the results are invalidated, let's say that happens tomorrow, elections will be held within 60 days. And if no candidate is found to have won by a simple majority, a runoff, which the opposition will actually seem to be calling for, would be ordered. And the Constitutional Court's decision is final in the event of the court declaring a winner. The inauguration of Zimbabwe's next president will be performed within 48 hours of the order. What are your views on the issue?
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamuhla sicubungula udaba olusegudwini, udaba olwakhezwa umanyano MDC Alliance emthethwandaba weConstitutional Court luphikisa impumela yokhetho lisithi hayi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa nguye owanqobayo, hathi umnumzana acho umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla le-ZANU PF. Sibonile ke emthethwandaba igqwetha likaMnumzana Chamisa, Mnumzana Thabani Mpofu ukhulumile izizathu wazibeka zacaca ukuthi batsho ngani ukuthi iZANU PF ayisiyo eyanqobayo kukhetho. Sabona njalo la magqwetha kaMnumzana Mnangagwa lawo Louis Ruri lai wakhuluma labanye bakhe ukuthi hayi bona babona kuyibo abanqobayo ngezizathu lezi lalezi njalo lokuthi iMDC ayilabufakazi obupheleleyo. Sabona njalo legqwetha leZEC lalo likhuluma Mnumzana Kanenkoni laye wachasisa ukuthi hayi ikhomishini le iphutha eliyenzayo nje ngokuncinyane okunganyeke kwathiwa kungatshintsha kungaguqula ukuthi owayevele enqobile ngubani ngokuncinyane nje okungala msebenzi kangako. Ngakho ke kumelelwe ukuthi isinqumo sokuthi bakhulume njani siza kwethula ke kusasa ukuthi bathini ke emthethwandaba ukuthi kambe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa awinayo ngoqobo njengalokho kwathiwa iZEC ngumnumzana Nelson Chamisa ukumbe hayi akucacanga ukuthi mbani onqobileyo ngobufakazi obufakiwe obubekwe phambi komthethwandaba ngakho kuzayenziwa kuchayini ukhetho. Konke lokhu abantu bathindle bekuba bekuzwe kusasa. Marvelous.
Ayi wat notenda sa sekunzwa kwamuri kuita nasi tiri kuenderera mberi tichitarisa zvatakaona zvichibuda izvo mudare reConstitutional Court nezuro umo takaona isu vadare kana kuti magweta anga akamirira iwo MDC Alliance anga achitungamirwa nava advocate Thabani Mpofu vachitaura ivo kuti ivo vanoti wavo mutungamiri we MDC Alliance va Nelson Chamisa ndivo vakakunda musarudzo uyezve kuda kuona vachamisa vachidomwa mangwana seivo vakakunda. Takaonazve ZANU PF ichitungamirwa ivo nava uriri vakapindawo vachitaura ivo kuti aiwa kwete ivo mutungamiri wavo va Emmerson Mnangagwa ndiye akakunda. Tikazoonazve ZEC yakamirirwa navakanengoni ichiuyazve ichitaura kuti aiwa umbowo wanga waunzwa neve MDC Alliance wanga usina kumira zvakanaka. Saka pari zvino vari kuti ivo zvakaturwa neZEC ndozvinofanira kunge zvichitariswa navana Justice Luke Malaba nevamwe vavo pavachapa mutongo wavo mangwana. Saka tiri kuenderera mberi tichitarisa kuti mangwana zvii zvingabuda mudare guru irori reConstitutional Court. Uyezve tine mavideo atina watinga ambofana kukuratidzai zvakataurwa izvo nemagweta ezano PF uyezve ne MDC Alliance mushure mekunge vabva kuConstitutional Court nezuro. Regai timboenda kunema video edu tinzwe kuti vaiti chii vaThabani Mpofu navauriri vachitaura mushure mekunge vatura ivo nyaya dzavo kuConstitutional Court. Apo tanga tiri kukuratidzai magweta eMDC Alliance vachisvika ivo kuConstitutional Court nezuro. Asi tichange tiri kukupai zvakazotaurwa nemagweta mapato iwayo. Regai tiende kuna vamukululeko Sibanda vachitaura ivo neStudio 7 nasi pamusoro pezvanga zviri kuitika mushure mekunge magweta avo apinda muConstitutional Court nezuro.
But the MDC Alliance and President Nelson Chamisa Vanga Vasangan and Magutavo Vagasangan Nema technical team is all Vachungora, my Fandra Etanyan Zuro, Varukutarisera Kuti, Chabda Zakana Kanenya Kuti, Muka Wongora, Vagaiti Kandezu Kuti, Magweta, Ezek, Akatada Kupindura Mibunze, Kakosha, Ivi Koyanga, Pandari Pedari, Mibunze, Kuti, Varu 300,000, Waka Vota C, 1 hour Kuma Central, Zeki Akatada Kupindura Papo, Zeki Akatada Kupindura Zekuti Ko, Sei Pine M. Tauko Pawan, Varkunze, Waka Uyakudakus of Vota, kuvotera president nevavhotera parliamentary election zveki yakapedza kupindura ipapo majudges akaedza zvikurusa kuti abvunzise kuti aiwa kataurai kuti zvakaitika sei pahamba election vakatadza kupindura mbvunzo iyoyo chechitatu tinoziva kuti zveki zveyakatadza kupindura mbvunzo yekuti ko ma votes anga achiwanikwa ma different provinces akafanana achitanga ma different polling stations anga achibudisa ma vote akafanana anga bvepi zveki yaita copy and paste here ikatadza kuzoona kuti zvimwe zvaanga ichinyatso ichikopa haina kuzonyatsogadzirisa inyaya huru iyoyo togotarisa zvepakuti pane mutsauko pama mukurusa panyaya dzemavote akapuwa president mune dzimwe nzvimbo zvichiburikidza nekuti paivhota vanhu vakawanda kukunda vari pachi vari pavoters roll izvozvo zvinoita zvinhu zvekuti hazvina kupindurwa nemagweta ezeki saka zvinoratidza kuti pane chakaipa chakaitika tarisiro ipo ndeyekuti dare richatarisa nyaya idzodzo rovona kuti aiwaka magweta ezeki akatadza kupindura mubvunzo wanga wakakosha zvikurusa chekupedzisira chihombe chese chaicho ndechekuti zek nekutaura kwayo yaakurisa maresults anokwana kuita 3 akasiyana akamirira nekuti vamunangagwa ndo vakawina election vanhu vezek vakatadza kupindura mubvunzo mumwe chete wakabvunzwa navatavani mpofu kuti ko zvino results chaiyo chaiyo ndeipi pamaresults 3 amakaburisa aya saka nenyaya iyoyo Kembra president Nchamisa really very hopeful kuti nyaya iri pachena huye akatsetseka zvakanaka.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutauriri wava Nelson Chamisa vankululeko Sibanda vanga vari kutaura ivo kuti aiwa ivo ku MDC Alliance vane shuwiro kana kuti vane vimbo yekuti zvinhu zvichafamba zvakanaka mangwana asi regai timboenda timbonzwa zviri kutaurwa nevamwewo vagari vemuHarare panyaya pe nezviri kuitika izvezvi.
The legal, the presidential court challenge that was put by the Movement for Democratic Change must be done fairly, transparently, and in accordance with the law, without favor or fear, because we need to move forward.
I think the court, they must do it in good faith, so that everyone must be satisfied after the ruling of the court, no matter which party is it, or no matter which candidate is it, no matter what circumstances or anything that has been happening before. I think we are just expecting everything to be free and fair.
I'm hoping they will go through the evidence as necessary and give a what's just outcome, probably well, hoping in favor of Chamisa.
Apo tiri kunzwa kubva kune vanhu vakasiyana siyana vari kutaura ivo pamusoro pemaonero avo uyezve zvavari kushuwira kuti zvibude mangwana sta.
Yes, sizwe lapho abantu bekhuluma okuchiyeneyo ngabakufuna kuphume kusasa ukuthi balindele siyananzela ukuthi abanye bamelele ngamehlo abomvu ukuthi kambe kuza kuthiwani kambe ngubani ukuze umthethandaba uzapha isinqomo esinjani ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana mnanga kwalayo wavotelwa ngabantu abedlula imillion ezingu-2 layo umnumzana Chamisa abedlula lezo million ngakho baningi abantu abathi bafuna owabo kube nguye okuthiwa unqobile nje abantu sebele imibono eminingi ukuthi kambe kungathiwa ngumphi onqobileyo kodwa njengoba akumelanga umuntu akhuluma ukuthi ngubani ombona enqobile emphakathini njalo umthethandaba nongaethule sawo isinqomo sizawuchiya khonapho silamagqwetha esiwakhangelela ukuthi azangena lapha kuhlelo esichazisele ukuthi abone njani ukuqhubeka kwalolu daba kanye labanye abazasincedisa ukuthi silucubungule.
We'll now go to a video of Morgan Komichi of the MDC just also speaking about the Concord case.
Our party won the election. We believe that the court will do the job. We don't expect the court to be influenced.
Toenda zvekune mumwe mumwa mugari wemuHarare ari kutaura iye zvaari kushuwira kuti zvibude panyaya iyo iri mudare reconstitutional court.
Vane Zimbabwe vakatarisira zvizhinji kuti mutungamiri wenyika achasarudza mukati mezuva ranhasi kuti ane basa zhinji rokuita. kuti zvifambe mukadini nyika yeZimbabwe. Economy yedu haisi kufamba, saka vanhu vada kuona kuti nyika ifambe ipfuurire mberi, vane Zimbabwe vaite zvakanaka.
Star, we're hearing there from a Zimbabwe resident actually in Harare. He's just saying that he wishes that after the ruling is given tomorrow, the country will move forward. He says all he wants is for the economy to start, you know, thriving, to start kicking off so that people can now have jobs, you know, they can be able to access money. That's his biggest wish.
Yes, people have been, that's the view which has been being expressed by many people. Some are saying everything is now at a standstill. They wish to know what's going on, who's the rightful leader. Although the situation in the ground, we know that President Mnangagwa is still performing the presidential duties,
yes,
and doing everything that is expected of him. So it's just the Constitutional Court that is expected to make this ruling. And I understand we have our first guest, Maqhawe Mpofu, the legal expert. Siyakwamukela kuhlelo, Mnumzana Mpofu.
Ngiyabonga ukuba nami kuhlelo.
Yeah, umbuzo oqala ungasichazela nje ukuthi uboneni ngokwenzakale emthethwandaba izolo. Ungathi kuqhubeke ngemfanelo, ungathi sibone konke nje kuhamba njengalokho kade ukhangelela ukuthi kube yikho khona.
Okokuqala engizakutho ukuthi kumele sikhangele into A1 engathi ithole i-attention yabantu abaningi. Phakathi kwama-judge wonke awe-constitutional court laphana, oyi-1 kuphela nguye obuze iloya lezekhe. But nxa sikhangela uloya kaChamisa u-advocate Thabani Mpofu esanika ubufakazi e-court laphana, wonke umuntu they grilled him, bambuza imibuzo eminingi kakhulu, angithi. And then kuthe sokufika kuma-lawyers awezeki ikakhulu anti mina ngombono wami bembona ukuthi kade kumele abuzwe ne-evidence esho ukuthi kunabantu abavotela upresident kuphela nje, and ayikhona ama-MPs ukukhethwa kwamanye ama-polling stations, right? Umbuzo lona obuqakatheke kakhulu ngoba into kade ikhulunywe ngamaloya kaThamisa, but azangabuzwe khonokuya emthethweni. Kumele khonokuyana kufakwe esingathi ngesikhiwa kurekhodi ukuthi why abantu laba bekhethe ukuthi bevotele upresident kuphela, bekela ukuvotela ama-MPs. Ngoba i-Electoral Act singayibala kuhle, iyakutshengisa ukuthi umuntu oncedisa abantu ukuvota kube singathi u-presiding officer, kuyabe kumele afikule fomele alifile esitsho ukuthi kwela bantu laba abayale amalokhuzenini ama-ballot papers, ama-MPs ne-bill councillor, but bafuna ukuthi bevotele u-president. Kase ngabuzwe khona kuyani.
Yeah, siyabonga. If you could briefly summarize that in English on what you thought were the key highlights at the Constitutional Court yesterday.
Yes, for me, the key highlight at the Constitutional Court yesterday is that only one judge had asked the lawyer of the Zimbabwe Electoral Commission, right, as to where the evidence showing that there are only people who voted in the presidential elections but not in the voted for president but not the MPs, because at law that particular record is required as to how many people refused a ballot paper, and that is supposed to be recorded in a PE2005 form. However, not even a single judge asked the exact lawyer that question.
Yes, apart from that, did you take note? Are there any other anomalies which you noted? Or everything else was according to law?
The other anomaly which I noted is that of the identical results from 16 polling stations. Right? I think the lawyer for Zeki did not answer that question and how that was even possible. If maybe two polling stations hit identically results, that is accepted. Maybe you can say it's a coincidence. But 3, 4, 5, up to 16, it really raises some eyebrows to that effect, that you cannot have 16 polling stations having identical results for all the candidates.
Yeah, kodwa emthethweni uyathi nxa kuyukuthi kwenzakele kungathiwani kuyinokungabe ubufakazi obungaba khona ukuthi la ngempela kwenzakala into enjani.
Emthethweni kade kumele ukuthi kuproduce, for example, ama forms lawana, the V11 forms, right?
Mm-hmm.
Yes, proving that indeed ama results lawa afana nayo atholakala kuma polling station wona lawo. But kube yisurprise nje ukuthi izinto zonke zonazana azange zikhulunywe kucace ecourt.
Mhm.
Yes.
Hayi, kuyezwakala.
And kule yini issue engifuna ukuthi siyikhangelisise kuhle. Ngakhangela angithi amagqwetha awe-MDC besithi bathi between u-6 p.m. ntambama kusiya ku-7 cha about 300,000 to 400,000 people bavota kwenye i-province, angithi.
Mm-hmm.
Then bathi i-expert yabo or ingcithi ekucubunguleni ama-numbers ithi yona, so okusho ukuthi abantu laba ne-15 seconds kwakuvota umuntu wayevota in 15 seconds umuntu wayebe sevotile. Kodwa ngokwazi kwami mina ngathi ngisiyavota, I think ngathatha imizuzu emithathu kusiya kumzuzu emihlanu.
Mm-hmm.
So akukho possible ukuthi ne-15 seconds umuntu wayenika ama-ballot papers akhe agijima ayefaka kokuqaba athi afuna ufaka noxa ayejika labo-ballot box aphuma hambi.
Mm-hmm. Hayi, kuyezwakala umbono wakho. Ye, ububambe khonapho, sizabuya kuwe
ecingweni.
Well, welcome to the program. I'm not sure if you speak Shona. Hello? Star, maybe let's take, let me read some Facebook messages that are just coming while we're waiting for our guest. George is somewhere home saying they are watching from Lady Smith. Klopas Semayo is saying he's not happy with ZANU-PF. Taku Bandela is saying they're watching from Weda Park in South Africa. Admire Mtete, Olive Arkutie, Arkuona, Arku South Africa. Manu Wenyaks Arkutie Zek is not happy with it and it should go. Leonard Dambaza says facts were stated and evidence was provided based on the figures provided by Zek, and it's up to the courts to prove their independence. But I would speculate that a runoff is imminent. I was just bothered by the grilling of the applicant and they became so reluctant on the respondents, which seems like the panel of judges were doing work for ZANU-PF in his observation, which is disturbing. Above all, he says, Chamisa won the election. That's Leonard Dambaza. Philemon Kawena, watching from Botswana. Hilda Nkomo is actually saying she's very happy with what the speaker was saying. Frank Maramba is saying, well done, speaker. So they actually, hello.
Hello.
Makadi, kwa truktora nani?
Ile nwa chieza, njika, makadi zwenyu.
Tiri wadi, uriku upi chieza?
Uriku South Africa.
Taura iti nzwe, nukuti nare zirukuti netse.
Ini tofunga kuti, dai nare rikanya, kutonga, zirife.
Ehe.
Because otherwise you're not gonna put on a regular ZANU-PF, because the obvious that and there is ZANU-PF.
Say Muriku Dara no ti tinogara chins wabuti quete that and there mun wese. I mean say Muruku Fungo to quete ngas wait as a series.
Mafungilango is not gonna go side the ZANU-PF, but my evidence are poe one yaso not the MDC and get out in a but those so smith.
Imimi makaona ere zvanga zviri kuitika ukoti uyezve maizviona muri kupi?
Yeah, and they won up ZBC News Online plus my audio and why send them audio.
Saka makanyatso gutsikana here nezva makaona uye zve muri kutarisira kuti chii chingabuda mangwana.
In my sense road pangangoite shanduko but nezvaitika zvacho zvekuti panenge pachitora lawyer MDC ma uye sanga ari ngari akamutarisa vapedza mubvunzo chete vanenge vachingomufaya. Saka ndaingoona kungoti dare rine side rakatorerekera.
Saka imi Zimbabwe yamunoda ndeipi sister?
Isati timboda wenyu Zimbabwe after 38 years that pano kuti timbowanawo Zimbabwe inenge iri new.
Makagara ikoko kuSouth Africa kwenguva yakareba sei uyezve zvinhu zvikasanduka tomboti mangwana mamuka mobva manzwa imi kuti zvamaa muri kushuvira mumwoyo menyu ndo zvataurwa nemajaji munoita sei?
Tinofara kana kubva kuno ku SA tinogona kutobva kuno ku South Africa kutoyewa ku Zimbabwe kuti pamwe zvingaite zviri nani tirimo muZimbabwe because kuuya kuno ku South Africa kutotiza maomero ezvinhu muZimbabwe because unenge wakangogara hauna basa ukada kutengesa murodhi macho vanokumhanyisa saka unopedzisira wangoona kuti better ndiende somewhere ndinorarama life ndiri ikoko.
Aiwa taurai.
But zvinorwadza because nherera dzedu nherera dzemuZimbabwe dzawanda dzevakasirwa nenherera dzekunge tichisiya vana tichiozotsvaga zvinenge zviri nani kunoku saka dzatongowanda nherera dzacho ende hadzina vanoona futi.
Aiwa tinosangana zvakare tinenge taakuziva mangwana kuti zvine zvakamira sei saka musanete rambai muri pazvirongwa zvedu uyezve madzvanya here pakanzi she.
Yeah, regai nditoshare nhatina kudzanya hangu pakanzi share.
Aiwa dzvanya.
Ndipinza muchirongwa.
Aiwa chirongwa ndecheyenyu tatofara kuti tambonzwawo kubva kumadzimai muve nezuva rakanaka.
Aiwa tatenda.
Bye bye. So we're hearing there from one of our callers. She's saying she's calling from South Africa and she's saying that she hopes that an outcome will come tomorrow that will make her very happy. But she says she knows that the courts might favor the ruling party, although she's hoping and praying that it may come to pass that her party wins. And she hopes to go back to Zimbabwe if her party wins, which is an opposition party.
Okay. Yeah. Sizabuyela njalo ukugqitha umnumzana Maqhawe Mpofu ukhona icingweni.
Bonaba.
Yeah, ube kubuzwa umunya wami lapho ukuthi uyakhuluma yini ulimi lesiShona.
Ngiyakhuluma but and not kakhulu niyaxanxatha.
Yeah, kodwa uyafuna kumbe hayi?
Hayi, angifuni ukuthi ngicine sengiyisengi.
Qamula ulimi labanikazi.
Sengiqamula ulimi labanikazi. Yebo, ukukhuluma ngiyakhuluma i-basic ukuze ukukhomunikate but ngiyacela sengiqamula ulimi labanikazi.
So singathi kusasa okukhangelela ukuthi kwenziwe. Isinqomo esikhangelela ukuthathwa ngabahluli isiphi? Ungachasisela nje abantu siyakwazi ukuthi kukhona okumbalwa kungakwenziwa. Ungasichasela ukuthi kuyini?
Ngingathi ngingakakhulumi khonapho ngingakafiki khonapha ngithi ngingathanda ukuthi ngikhulume ngendaba yama-V11 forms umongameli we-MDC wayekhuluma lapha ku-social media ku-internet esithi ulawo. Angisazwisisangi zonsekhotha ukuthi ake bakhuluma ngawo yini kahle kahle maybe ngoba ekhuluma etshela abantu ku-Twitter kanje ukuthi wayelawo more than 10,000 angithi but angisazwisisanga kahle igqoda lakhe likhuluma ngawo laphana ukuthi abekhona yini u-application bezakhuluma ngama-numbers kuphela lawana ayese-inflatiwe. Akusazwisisanga kahle khona phana so
yeah bese kuthiwa bakhuphe wena engekho kodwa imbikithi ambalwa akhutshiwe ukuthi wamanye ama-polling station ambalwa kuphela akhutshiwe afikanga ngoba uthe kona khona yena igqwetha likamnumzana Chamisa uthi abani Mpofu uthe umlandu we-ZAC ukuthi akhuphe lawo mafomu kodwa uMahlulu wathi hayi ngumlandu wakho ngoba nguwe umama Ngahla
womamangalo obuye le ndaba le court sosomebe la ma-V11
bona bathi hayi ngoba ama number lana sawatshintshwa kaningi kumele kube yibo uthini wena ngakhona oku nje ngiqoda
impendulo ethiwe ngu-advocate Mpofu ngani ngizwisisile leso sase sikhuluma ukuthi kungenzakala ukuthi nawe sebeze bakhipha khathezi
ngabe kuyilawa asetshenziwe angithi so angeke kube ilawana awuqala ngithi ngiyakuzwisa lokhu but now umongameli we-MDC yena wayethe ulawa wayekhulumisa lama-view 11 for me ngabe bakhiphe wona lawana lezi egethiphwa wakhanya nokuthi ahambelana yini ngombono wami
ye labo bebelezizathu zabo ungathini ngakhona ngokungenzi njalo kumbe ngokwenza njalo ukutshona emthethweni
hayi ngokungenzi njalo nokwenzalo ekugcineni kwakhona I think okusalayo ukuthi amavoti atshontshwa kusemkumgceke lama number lawa esaphiwayo vele I think lihaba into nje enziwa yizekho ukuthi beseve umnumzana mlangakwa
Mhm.
Yes, then sesiya empumelweni yokhetho. Anti siyakwazi ukuthi nxa sisiya emthethwandaba. Kule mpumela ezimbili engingazitsho ngithi kumbe i-case ingadismisswa kumbe igrantwe. Angithi.
Mhm.
Kodwa engikukhangelele kusasa mina ngombono wami. I-petition kaMnumzana Tshanisa ayisoze idismisswe.
Mhm.
Njalo ukuthi igrantwe ngakhona kuzathwa khona kube le rerun. Angithume runoff.
Mhm.
And then alternatively mina ngibona ngani inkundla iza ukuthi ukhethelo lenziwa ngendlela engayisiwo. Akwenze uthetho kakutha ungabi rerun njengokwenzakala eKenya ngo-2016.
Mhm.
Yeah.
Yeah, hi.
Ngoku ukuthi angiboni inkundla isithi uMnumzana Tshanisa nguye owina ukhetho lolu kungakho ke ngabe ngumongameli weZimbabwe.
Yes, siyabonga. Ubambe njalo khona becingweni sizaphenduka kuwe, Mavela.
Tine mumwe munyarikani wedu muzvare Jesse Majomi vanova gweta guru munyika rega itende kwavari. Makadi muzvare Majomi.
Ndiba umakadiyo.
Aiwa, tinokuchingamidza muchirongwa. Iri mudariro nhasi tangatiri kuuze isu zvatakaona zvichiitika muConstitutional Court nezuro. Imi sagweta munozviona sei uyezve vazhinji vakanyanyotarisira kuti izvi zvingazobuda mangwana. Mumbotisana nguroni kuti taingonzwa mamwe mazwi akakura chaizvo zvekuti vazhinji vari kuti saka zvakanzi chii chaizvezvo.
Maitazvo iyo zvinofadza kuona ndingati vanhu veruzhinji vasiri magweta vachipindawo vachitorawo ndingati vachifarira kuteerera zviri kuitika mumatare edzimo zvinoti mutemo unobata munhu wese saka zvaitika nezuro zvinofadza nekuti hasati zvamboitika kuti ndingati zvinenge zvichiitika mumatare zvinenge zvichiburitswa jekerere vanhu vese vachikwanisa kuzviteera zvichiburitswa mundingati mawairesi paintaneti nepazvivhitivhiti zvi zvinofadza izvo zvinoita zvinoti sunga senyika uyezve ndinoona zvakanakawo chaizvo kuti pakatorwa danho iroro rekuti kuendwe kudare kuti kumhangarwe zvinyunyuto zvemafambisirwo akaitwa sarudzo yapurezidhendi ndinoona segweta uye zvisechi zvava chezimbabwe ndinoona riri danho rakanaka chaizvo rakakosha rinoita kuti utungamiriri hwedhemokrasi hweruzhinji rubudirire nekuti tikapota tichijaira seke yekuti kana tisine zvatisina kufara nazvo torega kuzviisa mumaoko medu toita kutoenda kunorakashana nekupfuurana kana nekurovana kana nekupisirana dzimba toenda kumadarewo etienzanisei zvinhu zvinotibetsera zvinosenyika uyezve pasina vanosveriredzana kana vanotisidzirana kuti muri kuenderei kudai zvinhu zvakanaka chaizvo izvozvo saka ndabva ipapo nekuti ndiri kudaro nokuti pane nguva yatipfuurei shoma pakamberi pako kutange kusveriredzana uyezve pane vanhu vakatorasikirwa neupenyu hwavo nemaererano esarudzo izvozvi uyezve nemamwe makore apfuura kare kuti uyezve chinhu chandikufarira ndechekuti constitution yedu itsva inosungira dare kuti ringe richipa mutongo pasina mazuva 14 anenge apfuura anezvekuti rinotarisirwa kuti ringe richito zvichitonga nyaya zvichipa mutongo inoti pari zvinezvozvo so muzvakabhura Morgan Tsvangirai vaikwikwidza chaizvo vakahwinawo maelection nanhasi vaisarudzo yavo ya 2000 isisati yaane mutongo saka seiche zvakazvezvemba ndinoona zvakanaka kuti hazvikopakadziri kuti panotongwa nyaya dzenyito dzesarudzo paane mugadzi wokuti ngauzadziswe vanhu vazive nekuti ivo vamugenitange nevamwewo maMP vamwe vakatombokwikwidza vakasvibisirwa sarudzo dzavo vakatsisigirwa vakatozosvika pakutopera matemu acho akanga avhotwa sarudzo dzisina matare edzimhosva asina kupedza
saka takatarisa zvakaitika izvozvi nezuro chimbotitsanangurirai kuti zvii zvamakaona zvaitaurika sei kune vamwewo vasati vanyatsonzwisisa nyaya yekutaura kwemagweta
chaitika nezuro dare reconstitutional court rakaateerera application kana petition yakaunzwa nava Nelson Chamisa vachinyuta kuti
Muzvare Majome chimbobatai makadaro ndingotora kola nekuti mafoni acho ari kuti netsei batai zvenyu 1 minute tiri kudzoka kwamuri alo muteereri halo
alo makadi
aiwa tiri wadi tiri kutaura nani
ndiri kutaurawo naJustin Piri from Kwekwe
ehe taurai tinzwe mukoma apiri
nawi akaoma mwana wamai varume ava handioni vachiregedza useuhu uchingoenda just like that nekuti ivo vakatarisirawo kuti vane zvavanoda kuitawo kana kuti zvavanovanzaidza vachishona vanoti hanzi inonyumwe ise inokamwa saka vane zvavanoda kuvanzaidza mhosva dzavanoda kuvanzaidza saka vacharamba vachida kuedza kunamirira paushe uhu asi titarisa pa on the ground straight varume ava yeah they were beaten by this young guy Jamisa let me tell you I don't see him succeeding because varume ava vanenge vada kutoomesa muzoro
sei muri kudaro nekuti zvinonzi vematare vanotonga vasina kuvakarerekera
vematare of course vachatonga vasina kuvakarerekera tarisai muone Sagadi inova ndiyo organizer Southern Africa yatopawo karuremekedzo kune munhu asati ava mutungamiriri wenyika kumupa chigaro cheuvice chairman zvichireva kuti vanotori acertain organ yekuti umupawo acertain power kuti varatidze kuti vanorecognize because they say the elections were free and fair kuti anandeclared the elections free and fair whereas it wasn't free and fair we saw people being shot in Harare vachipfurwa vachiita sei for demonstrating their rights. The very people that pushed that old man Mugabe in Harare, they are the same people that they are shooting. It means kuti kana vanhu vati iwa havasi kuvada then vovapfuura zvinoreva kuti hapana kujeka kana kusununguka kwekodzero dzavanhu munyika yezimbabwe
aiwa pakanaka pakadaro tichamirira kuona kuti zvii zvichabuda mangwana tozodzokazve pari zvino tichikurukura futi panapa imi zvii zvamunoda kuona zimbabwe yemangwana yakaita
zimbabwe yemangwana tachida kuona pachiita kuti infrastructure yezimbabwe imire zvakanaka especially in terms of economy because right now isu sevashandi we don't have that right ukatarisa tinoshanda but we go to the banks as early as 3 o'clock tonomirira pamaqueue and you get $50 some of them they get $20 after 7 days it's not good it's not good for the economy and for the people of Zimbabwe at all and it will never change if ever ED takes over power I'm telling you this is
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
zvakanaka thank you for calling
okay bye bye you're hearing there from our caller as you heard he's very upset he says he doesn't see anything changing and he's not sure that what will come out of the constitutional court tomorrow will really have the people's interest at heart because he feels that the courts have been captured as he says but maybe let's go back to Maima Jome to Jesse Majome before we come back to our other caller hello
Hello.
Ma muri kunzwa zvazviri kutaurwa nemuteereri asi chimbotitsana ngurewo zvenyu kuti vanhu vangatarisire chii mangwana zvii zvakataurwa nezuro zvingazowanikwa zvichiturwa mangwana.
Ndisati ndagara hangu kana ndoti tingobetserane pamutemo pamutemo wenyika handiti panonzi rule of law nedemocracy panorambidzwa kuti vanhu vange vachikurukura kana vachiita zvinhu zvino ndingati zvinonzi zvingaite kuti zvipesedzere kana kuti zvitaure kuti matare edzimhosva achoti zvakatoti handiti zvinonzi tinofanira kuti tiremekedze matare edzimhosva tibirire kuti ange achitonga ndosaka tichienda kwaari kuti tinzwe kuti anoti kudii hatiwanzokurudzirwi kuti titaure kuti vachatodai vachazodai vachazoti hatizivi zvavanofunga kana tichitoziva zvavanofunga nechekare hazvibetseri kuenda kumatare uye hatizoaremekedzi saka tinokurudzirwa kuti chero tichiita hurukuro tichimirira homwe tinogona tinge tine zvatiri kutyira kana zvatinofungira asi hatina simba rekutoti dare richatotonga zvichi zvakati nezvakati nekuti hatizivi kuti tichatonga zvichikudii saka ndivangoti ndingodarose ndinonzi woofisa wekoti saka tinokurudzirwa kuti tiremekedze tisati inonzi contempt of court.
Aiwa matogona ipapo nekuti vazhinji havasi kutorara izvezvi vachingofunga kuti zvichafamba so saka mabva magona kuti vanhu mumbo vapodza taura henyu.
Saka zvakaitika nezuro vaya nefunshamisa vakapiwa mukana wekuti vachinyatsotsanangura kudare dare riterere riteenze rekuti rivhure nzere kuti vari kunyunyuta nezveparudzo vachiti kudii zvavari kuti zvaukuitira kuti sarudzo dzinga dzina kufamba zvakanaka ndezvekudii nekuti vakafaila handiti iyo petition saka inobva yateererwa vopiwa gweta ravo ropiwa mukana wokunyatsotsanangura zvizere kuti riedze kuti dare riwirirane nayo kuti zvechokwadi hazvina kufamba zvakanaka saka zvavakaita vanhu vakafanira vaendesa mapepa ekuti rodzi hadzina kufamba zvakanaka taiverengawo mapepa ino hangu hadina kuverenga mapepa avo asi mumapepa zvainzi izvo vari kuti ivo sarudzo hadzina kufamba zvakanaka nekuti vek inova iyo inofambisa sarudzo yakaita chavaiti ivo vaipomera kuvheki yakaita chitsotsi yakatora haina kuita zvinovimbika maverengero akaita sarudzo mavhosi akaverengwa ane kupokana nekupesana zvichinyatsoringana zviri kunzi mavhosi avhotwa neakazobuda zviri kupesana uyezve pachiongororwa kunzi mavhosi akavhoterwa nhengo dzeparamende neakavhoterwa president ari kupesana iwo achifanira kunge akaringana nekuti munhu wese anopiwa maballot paper akaenzana acouncelor amp apresident saka pane ari kushota apresident asati emamp saka vaiti zvikuradza chitsotsi uyezve vaizotarisa zvakare kutichi pane mamwe mapolling station ane maresults avari ku vasiri kugutsikana nawo nekuti ari kubva aita kunge akaita zvekuchekwa nemishini achinzi akafanana zvaka mapolling station akaburisa maresults akanyatsoti gejigejigejigejigejige apresident amember of parliament apresident avo vachamisa neava munangagwa chinzi akanyatsoti gejigejige akati wandei zvinova zvinhu zvinotikatyamadzira kuti izvi zvinoratidza kuti vari kupomera iwo vachiti izvi zvinoratidza kuti hazvisi zvechokwadi asi vakazoendera mberi nekuti vaitarisa mavhotsi acho akanyatsoverengwa acho vachitaura zvakare kuti iyo vheki chaiyo pase zvayo yakatodududza ikabva yachinja maresults ayakange yadi yazivisa kuti aya ndiwo awanikwa navamunangagwa vanoti vheki yakabva yakazoti pambeyati haasiriwo aatibererei saka ivo vari kuti izvo zvinoratidza kuti zeka haikwanisi kuvimbwa nayo nemaresults ayakaburisa zvichireva kuti kwavariwo vachinachamisa vari kuti zvinoreva kuti maresults akashambadzwa nezeki haakwanisi kugutsikanwa nawo saka sarudzo ngazvichidi ivo dare ngaibva radzipfudze riti hazvisiri zvo zvakabuda vanhu ngavaende kundovhota patsva kana kuti ngavaitiwo vachamisa ndivo vakadi vakahunhuka nzi vataurewo mwe mutongo unoita kuti zvigadzirike izvi. Asi chechipiri chavaitarisa vaitarisa uye vachiti iudzo sarudzo tisingatarisi mavhoti akanyatsoverengwa aya akashambadzwa vachingotarisawo mafambiro akaitwa sarudzo idzi vanoti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka nekuti pakanga paine kurerekera kune rimwe divi kuti vamunangagwa vainge vachiwana anonzi maadvantage mune zvakawanda wanda zvekufamafambisiro ezvemipenyuro zvemidhia nezvevatungamiriri vezvepasi chigare nezvakadaro zvinzi vachiti vainge vachingorerekera vachipaadvantage kune vamunangagwa sandizvo zvaitaurwa navatamisa vachitaurwa negota ravo
regai timbokubatai muromo ipapo timbotora muteereri tichadzoka futi kwamuri. Hallo caller. Hallo.
Hallo makadai.
Tiri nani tiri kutaura nani?
Ndinotaura naPatrick chinomona.
Taurai tinzwi.
Zvakaoma hanzvadzi. Maonero angu inini ndekuti magweta awa kubvira kuzeki yacho zvinhu zvese zviri kuitika munyika zviye zvakangorerekera kune vari kuvagara vari pazvigaro. Saka iniwo maonero angu nekuno kunzvimbo dzatinorama tiri kunzvimbo dzina nesouth africa idzi dai vambochinjawo vanzwirawo vamwe vanhu tsitsi. Makatarira vatamisa zviri pachena kuti kubva pakunotanga kwenyaya vakangodzvinyirirwa havana kupiwa mukana wakanyanya. Ndakaona koti Zuru handira kuona hangu yese asina imeona zvidimbu zvidimbu aibvunzwa maiona judge wemdc vaita makwikwi like kumubvunza kuda kumukonfusa akapa mapoints aanenge apa pasina pedza anobva abvunzwa nemumwe judge. Saka zvaiedza kuti ivo vainenge vaida kumutenatena sokuti vaende divi ravanoda. Saka inini maonero angu ndeyekuti nevakuru vedu ava hatina kwatinombosvika tichangoramba tichichema.
Asika mukoma ipapa panti munoziva kuti iyo MDC Alliance ndo yakakwidza nyaya yavo kumatare. Saka ava vaitobvunzurudza vaida kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Pane chakaipa here pane zvavaibvunza?
Pane zvavaibvunza ndakangoona zvangu zvishoma shoma asi handina kuona koti yese izvo zvita ndimunda ndiri pabasa. Asi maonero angu mabvunziro awo avakaita haana kunyanya kushata manzwiro nemaonero andakaita inini. Saka pandinoona hangu ndepekuti asiwo nekuti okokuti MDCO yakabudisawo humbo hwaimwe hwainahwo nezvichemo zvainazvo zvaakabiriridzwawo nekutaura kwakaitika kuti iyo zeki yakazochinja yakataura maresults matatu zvivo kuti naiyo zeki iroti ine zvayaitoitawo. Saka chichemo changu chokuti dai iyo vaenzanisi vacho vatongowo zviri naniwo zvokuto at leastwo pakawanikwa kana kuti vakaita mubatanidzwa zvinenge zviri naniwo pane kuzotovangoti ava vaidhi ndo vahwina zvinenge zvakurova kuti avanenge vatibirira zvakanyanya pa.
Aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka.
Tinotenda zvisi.
Bye-bye. Star, our caller there, he's saying that he wasn't happy with the way some of the justices were asking the lawyers who were standing in for the MDC. He felt like they were being given a little bit more, or they were being asked too many questions as compared to the other lawyers for ZEC and ZANU-PF. But over to you.
Ulunga letale le parlamente emela ipinga north ngo MDC Alliance kodwa singayibuye singabuyela njalo kumnumzana Maqhawe Mpofu ukuthi asinike lakhe lokugcina. Uzwile mnumzana Mpofu ukuthi bebesithini abanye wena ungasichiya laliphi?
Ngiyabonga okokuqala sisami ndoda kuremekeza senior councils amai majome. Yes, mina engalithiya lalo ukuthi impumela yakusasa ezanikwa lidala inkundla ifinali and engingakutsho kumaZimbabwe nje ukuthi siyamukele simove forward njengelizwe yikho engingakutsho.
Ye, hayi, sibongile kakhulu ukusixhasa kuhlelo ubelela ngelihle.
Ngiyabonga.
Mhm. Ye, sesibuya kuwe njalo kumnumzana Sibanda. Ungasitshela ukuthi abantu bamelele njani impumela ye isinqumo somthetho andaba kusasa usenxa usebhinga khona ngapha.
Abantu babambe inhliziyo ngezandla, babambele ezandleni, bamfedefede, bakwazi ukuthi kusasa kuyatshona kunjani. Ngoba okwakuqala osokungani sokuphazamisa abantu ukuthi ivoti yabo akukhanya ngani kathesi siyadecidwa ngabantu abangu-9 ukuthi yasebenza njani kumbe kayisebenzanga. Bona akuyikho akade bekukhangelele ukuthi nje ngakuthiwa vele ngakuzange kube le mibuzo le esikhona kathesi eyokuthi ivoti kayihambanga kuhle. So ke okukhona ebantwini kathesi ukuthi bafuna ukuthi bezwisise ukuthi kusasa idale lizahlonipha yini ukuthi ivoti yabo kayibe yiyo yodwa ekhulumayo hathi imicabango yabanye abantu kumbe ukudlala ngengqondo zabantu okwenziwa yizeke.
Ye, kodwa lokho mhlonishwa sokusiya nguye ukuthi ngubani okhulumayo. Mhlawumbe labe ZANU-PF baya besitsho njalo ukuthi yabi ivoti abafuna igcinwe kuhle, labe MDC Alliance besitsho njalo.
Ye, lokho liqiniso, but into ekhona ukuthi umbuzo ozahlala ukhona ngokuthi nxa kuyukuthi idale kusasa lingaphuma lisithi lona uMnangagwa kagcotshwe ukuba ngumongameli welizwe, umbuzo oyahlala ubuzwa ngokuthi uwine ngamavoti amangaki, njengoba kukhanya ngani phela izekhi isiphe amavoti aze aba mathathu. So ukuthi eyiyo yona ayiwine ngayo yiphi, njalo lokuthi izekhi ize intshintshe amavoti ayiveliwana onsile mhla ka-3 August yakwenza okusemthethweni yini, abancedisana layo ukuthi be-verify ukuthi lawo mafigazi amatsha yiwo aseyiwo ngobani. So ke imibuzo yona leyo izahlala ikhona, kungasenani ukuthi okhulumayo ngowezano kumbe ngowe-MDC Alliance, kodwa abeZimbabwe bezahlala belombuzo yona leyo.
Ngezinye indlela usuthisekile ngobufakazi ibandla lakho igqwetha ebelimele ibandla lakho elibufake emthethwandaba izolo.
U-advocate Thabani Mpofu ukukhiphile wakubeka sobala ukuthi khona into eyiyo esine problem layo ngeyokuthi okwakuqala kule ndawo ezifana laboRushinga lapho okubalwe khona kabili amavoti kwatholakala ukuthi uMnangagwa selamavoti amaningi, utshengisile njalo ngalapho okwakhitshwa khona amavoti kamnumzana uChamisa kwasekwengezelelwa akamnumzana uMnangagwa, utshengisile njalo ukuthi khona kube lomehluko phakathina kwamavoti atholwe ngama-presidential candidates, li-total number yakhona lalawo ayenziwe yi-parliamentary. Khona okungabe njalo kungahambelananga nokuthiwa ngumthetho, ngoba umthetho uthi amavoti wona lawo kufuze ukuthi elingane. Nxa imibuzo yonke yona leyo engaphendulekanga and njalo amavoti akhona ekwanisa ukuthi enze ukuthi uMnangagwa ebe phansi kwe-50% plus one vote, okutsho ukuthi ukunqoba kwakhe kuyabe kuyikunqoba kwedale hathi ukunqoba kwamavoti abantu.
Ye, ungasinika nje isifinqo sakhona okho bokukhuluma ngesilo.
Yes, what I was saying Thandekile is that people are just waiting anxiously about the results that are coming out tomorrow from the judgment of the Constitutional Court. People, as they are waiting for, they want to really see whether their votes will count, or what will count is the decision of 9 men and women sitting on the bench. We believe as MDC Alliance that our lawyer advocate Thabani Mpofu and advocate Ashiti did extremely well, especially in putting into perspective one major question, that ZEC changed its total vote or whatever margins that it had allocated to the two major candidates. It changed 3 times. The first time was the pronouncement that was made in terms of the law. And after that pronouncement, ZEC went on to change the figures. Until then, they arrived, I'm sure they are now at about 5.57 percent, 50.57%. And therefore, the question that still remains in the minds of the people is, if ZEC changed its own figures, did it do it in terms of the law? If ZEC changed those figures, who verified those figures? Are we really to believe that Mnangagwa won? And if he won by what margin? You know, those are the questions that will continue to linger in the people's minds. People will continue to ask whether their votes will count, or that what will count is the vote of the person that will be counting the votes, which is ZEC. And I think it has really damaged so much in terms of the credibility of ZEC as a fair and independent arbiter in electoral matters.
Mm-hmm. Ubambe khonapho sizaphenduka kucingwe Navela.
Rigaitende kune mutereri wedu tisati tatora muzvare Jesse Majome. Hello caller.
Hello, is it Magadi?
Tiri right, tiri kutaura nani uye muri kupi?
Muri kutaura na Edmund Mponda ari South Africa.
Taura itinzwi.
Tete izvi zvandiri kukumbira kuti dai varume vakatunga nyaya yayo. Varume vari tsipi nokunzira urombo kune mhuri yeZimbabwe. Since 1980, nyika iri kutambura, hapana chiri kubuda. Tinongoona zvakaita vanhu vari mugavhenimendi. The rest vanhu vari kutambura. Saka ndikumbira kuti pavatongi vakatonga nyaya yaida vari vanhu vanomweya unopindwa namwari. Vari vanorerekera kudivi revechidiki because ndovane upenyu hwamangwana. Ndofunga madhara aya vanotiti tiri kuendesa vana kuchikoro kuti vazove neramangwana rakajeka, vazove vatungamiriri vamangwani. Saka utungamiriri wacho runopapa apa kana tiramba tichichinyiriro.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutenda iye hanzvadzi.
Handidira.
Ehe, muve nezuva rakanaka. Regei tende kuna muzvare Jesse Majome. Muzvare Majome muchiripo here? Hello.
Yes, ndiripo.
Ai watanga chida kuti tikumbira regerero nekuti vaive vata mai Majome vati voshona ino vanetsa. Saka ndofunga vanga ida kuti muzvare. Ai wandizvozvo. Saka imi manje nguva yedu ndo yadyana nasi mungotipawo muchidimbo. Kuti vazhinji vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yehumbo ndiyo nyaya inenge yakazotsimbirira bato reMDC Alliance panyaya yavo yavakakwidza kumatare. Imi makaonawo sei pane zvamamu ri kungotarisawo muchiono?
Hongu, nhoo ndasina kuwana mukana wekuzotaura kuti anditi kuti vatamisa vakataura zvakati. Asi vakapindura vaidairawo veZEC nevamirira vaMnangagwa vakati diwo, anditi kuti vakapokana nezvaitaura, vari kupokana nezvekutaura navatamisa. Vari kuramba zvachose kuti sarudza kuti sarudza dzakafamba zvakanaka, uye vari kuti ivo vatamisa vakakanganisa mashandisiro avakaita matare, vari kuti hanzi vane matanho avasina kutevedzera chaivo nenyaya yese yekuti nguva inofanirwa kunge ichiendeswa chichemo ichi vaisi yakadarika. Uyezve vari kuti mapepa avo vakakanganisa nekuti akanga asina kuunza umbowo pamwe chete nepaanounzwa nawo. Saka vakamirira chidare rigozotaura, nokuti dzimwe nguva kana ukatadza kadare kabvumira kuti zvakanganiswa makwidzirwo aitwa nyaya mudare nyaya inogona kugara yatopera ipapo. Asi vari kupoka kana vachiti vatamisa vari kuti havana umbowo, nekuti mutemo weri unoti kana uchipomera unofanira kuratidza umbowo ndiwe. Vari kuti ivo vatamisa havana umbowo wezvavari kutaura. Vari kuti dai vaunza kudare vanyatsojekesa kuti pavari kuti ivo pakaitwa chitsotsi ndepapi kakuti ivo ngavaunze mapepa anoratidza anonyorwa mumapolice station iwayo, uye vonyatsodoma kuti mapolice station ngana nengana ndipo pari kunzi ngandii pakaitwa chitsotsi hapana kuitwa anonzi ma-V11 form vachingodaro. Uyezve ndozvavari kutaura kuti ngavanyatsounze mbumbowo huzere ndo panenge pane nyaya yakadaro ipapapa. Uyezve veZEC vari kudayira vachiti vakaedza kutsanangurawo vachiti vakaunza ndingati maresult akasiyana akapesana, vachiedza kutsananguro nematsananguro avaita vachitsanangura kuti vakaita mamistake asi vakazvigadzirisa. Uyezve vari kuti chero hazvo zvakasiyana hazvisi kumbonyanyochinja zvakanyanya kusiyiwa kwavari kuti vatamisa vakaitwa nevamunangagwa. Saka izvi ndo zvinenge zvichinyatsoyerwa nedare kuti vaone kuti vanotambira here zvekutaura navatamisa kana kuti vanotambira here tsanango iripowa neZEC nevamunangagwa. Iyoyi ndo pachanecha. Asi ati tongobetserawo pane vambuvu
mototi ga 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 kwasara 10 seconds.
veruzhinji ndavasakatidzwe nemibvunzo yaibvunzwa nevadare nemajaji nekuti chi application ine mapepa akaendeswa majaji anenge atoverenga kare saka naya kubvunza vanenge
nguva yedu yadyana na Musare Majome. Sorry so much, thank you so much for having been our guest, Esther. Sivonge mnumzana Maqhawe Mpofu igqwetha lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda senelisanga ukuthi lawo iphosa lakhe lokugcina olivalelisayo ngusithandekile.
I'm Marvelous Msanganya, who is saying let's meet again next week here on the Women's Roundtable.